Senyika yakawana kushitonga kuzere mushure mekudeuka kweropa rakawanda. Vakawanda vanoshamisika nekunyarara kwevana veZimbabwe munguva ino yekuoma kwezvinhu. Vakuru pavakati chisionekwi humhandara hwaamai vakanga vasina kuziva kuti gore ra2015 richange rakatakurei chekupa kuvana veZimbabwe. Gore iri rakava gore rakaonekwa nhamo tsuku neveruzhinji zvichitevera kuburiswa mabasa, kushungurudzwa kwevanorarama nekutengesera mumigwagwa, kushayikwa kwechikafu, kurambidzwa kwembatya dzakambopfekwa kupinzwa munyika nezvimwe zvakawanda. Chakazoonesa vazhinji humhandara hwaanaamai vavo kunonoka kutambiriswa mihoro kwevashandi vehurumende pamwe nekukundikana kwehurumende kutenda vashandi vayo nemabhonasi sezvayasiita makore apera. Vashandi vakawanda vakapinda muzororo rekisimusi negoredzva vasina chouviri. Nhamo yave nevana veZimbabwe ndeyekuti vangaite sei kuti vabude mudambudziko iri sezviri kutaurwa navaIsrael Moyo vanove mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe. Vamoyo avo vanotaura vakazvimirira vanoti utungamiri hwemapato zvikuru anopikisa vave wehumbimbindoga.
Dambudziko hombe randiri kuona nderekuti utungamiri hwedu hwautungamiri hweutsanyiri ndehumbimbindoga zvese ndini ndikatarisa semuenzaniso bato rinopikisa remdc rinotungamirwa nevatsvanyira ndichiona zvetizvo iye tsvanyira hadi kupikiswa.
Mashoko avamoyo aya anotsinirwa nemukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya avanoti vana veZimbabwe havasi kukwanisa kupinda mumigwagwa nekuti havana utungamiri.
Nyaripo ndeyekuti vanhu havasi kukwanisa kupinda mumatiriki nekuti utungamiri hahuko nokuopposition yomutivo society. Vanhu vanyanya kuda kuita hundimbindoga kuroparadzana vamwachoma MP1 MP2 zvatingeda zvinofaso zvisina zvazvinobatsira.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika yakazvimirira vaClifford Mashiri vanotiwo naivo vanoshamiswawo kuti vana veZimbabwe neudzvanyiriri hwakawanda kudai munyika vanoramba vakangoshingirira.
Mafungiro angu ndeyekuti vanhu veZimbabwe vanoshamisa kuti neudzvanyiriri hwakawanda kudai izvi vanoramba vakangoshingirira. Zvinoshamisa kuti kune dzimwe nyika vanhu vangadai vakaenda mumigwagwa vachiratidza mapepa nemaplacards vachitaura kuti hatidi zvakadai, udzvanyiriri ngahupere. Zvaiitwa even nguva yaSmith vanhu vaidemonstrata. Toshaya kuti iye zvino vanhu vari kutadza kudemonstrata sei.
Vamashiri vanoti vemapato anopokana nezanupf vanofanirwa kutsanangura kuti sei vasiri kukurudzira vanhu kuti vapinde mumigwagwa vachiratidzira. Asi mutauriri werimwe remapato anopikisa reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA vamadhoki Chivasa vanoti chakasunga vana veZimbabwe mbira dzakondo mimwe yemitemo inovasungirira izvo zvinoita kuti vatye kupinda mumigwagwa.
Zvatokwanisa kungoita ndezvekuti tinenge tikwanisa kungoiwo isusu tinge tichisa presha pagovernment kuti inge ichibhadhara vashandi mari dzavo dzavatorabata dzemasalaries and nemabonuses. Seobosi ndozvatinokwanisa kunge tichitaidzira asi ivo vanhu bache zvavo ndivo vane masimba ekutaridza kuti ndiani anenge ari hurumende.
Nhengo yeZANUPF ichimirira Pelandaba Mupopoma mudare reparamende vaJoseph Chuma vanoti pfungwa dzevanhu vari kukurudzira kuti vana veZimbabwe vapinde mumigwagwa vachiratidzira kuhurumende yavo ipfungwa dzasatani uye hadzifanirwe kunge dzichibvumirwa.
Kuda kumukira nyika yako kwakashatira kuti kana wapedza kuzodaro unozoona kuti watopwanya nyika yacho watoipedza hapasina chasara zvokutoti uno watofanana nemunhu azvidzosera mashure kwa1980.
Vachuma vanoti hongu zvinozivikanwa kuti vanhu vane marwadzo akati kuti asi haakundwi nekuratidzira pamwe nekumukira nyika yavo. Kusvika vana veZimbabwe vazvirumura kubva pazamu ravakarara naro mumukanwa, upenyu hwavo hucharamba huri matakadya kare ayo asinganyaradzi mwana.